nera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 19/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo 13 dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dzakasungwa nezuro muHarare dzamiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi dzichikomerwa mhosva yekurova mupurisa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuBrussels, Belgium, uko vakapinda mumusangano weAfrican Union, European Union Summit. Vamwe vaimboshandira kambani yaichera goridhe kuchakari yeFalcon Gold nemhuri dzavo vodzingwa mudzimba dzavaigara vasati vapiwa mari dzavo dzavakanga vasati vapiwa mukushanda kwavakaita. Vanhu vana vanofa neCOVID-19 munyika panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri muzvikoro huri kuramba huchikwira. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo 13 dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakasungwa nezuro muHarare dzamiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi dzichipomerwa mhosva yekurova mupurisa. Gweta riri kumirira vasungwa ava vakudzai kadzere veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti varume 12 pamwe nemudzimai mumwe chete ava vakarohwa zvakaipisisa vari mukamba yemapurisa uye mutongi wedare havana kupa mukana wekuti vasungwa ava vaonekwe navana chiremba. Nhengo dzeCCC idzi dzakasungwa muHarare nezuro umo dzaitsvaga rutsigiro dzichishandisa dzimotokari pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano wekutsvaga rutsigiro uchaitwa nemutungamiri webato ravo vachamisa kuZimbabwe Grounds muHighfield mangwana. Vakadzere vanoti vasungwa ava vanzi vadzoke kudare nemusi wa22 mwedzi uno unove musi wechipiri chinouya. Ngatinzwei huri kuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Patapinda mudare tareiza nyaya yekutyorwa kwekodzero dzavo. Vasungwa ava vanhu vakarohwa zvakaipisisa vakachengetedzwa panzvimbo dzine tsvina mumaseu mavanga vari mamusina kana mvura havana kumbobvira vakapuhwa chikafu papasina kana any provision for matoilets. Takazama kuti vaonekwe nana chiremba vakarambidzwa zvakare kuti vaonekwe nana chiremba. Saka izvi tachiona kuti zvinhu zvinotyora kodzero dzavo dziri section 50 of the constitution. Saka patapinda mudare taudza dare kuti isu tiri kuda kuti tiite application yekuti vanhu ava vaende kumba zvavo nekuti kusungwa kwavakaita kunotyora bumbiro remutemo redu kunyanya nyanya iyo section 50 subsection 5 of the constitution.
Saka dare rati pachikumbiro chenyu ichi.
Dare rati harina nguva sezvo nhasi uri mugovera. Dare rati rinovhara iro na1 harina nguva yekuti izwe chikumbiro chedu. Saka dare rati vasungwa ava ngavavharirwe vanozodzoka vachisa chikumbiro chavo musi wa22 which is on Tuesday next week.
Saka vakwanisa here kuzenge vachionekwa navana chiremba zvamuri kuti vakarohwa zvakaipisisa.
Hondo yekuti vaonekwe navana chiremba iyi ndeyekuti mabazi ehurumende vanenge vachingonakurirana nyoka bhenyu vekuprisons vanenge vachingoti dai maenda kumapurisa vekumapurisawo vanenge vachiti havanawo mvumo uchingonzipa munhondo nepamusasa. Asi chatiri kuona chokwadi chekuti havasi kuda kuti vasungwa ava vaonekwe nana chiremba. Asi tinavo vana chiremba vatoripo vakamirira kuita basa iro.
Imhosva ipi yavari kupomerwa?
Mhosva yavari kupomerwa vari kunzi vakaita public violence zvichinzi vakatema mupurisa muguta. Asi chinoshamisa pakutauruka kuri kuita nyaya ndechekuti vasungwa ava vakasungwa kwakasiyana siyana muguta. Tiona sekuti mapurisa vaingoita gumba wakumba chero wafungidzirwa kuti ndewe triple z vaingotora vamwe vacho havatozivani pavasungwa ipapo
saka ivo vasungwa vari kuti nemhosva yavari kupomerwa
vasungwa vari kuramba mhosva vasungwa vari kuti ivo havana mhosva yavakapara ivo chavanga vachiita vanga vari vachiita karali yavo vachikambena vachiti vanga vachishambadza mashoko erali iriko mangwana kuhighfields and havana kana wavakaponesana naye asi vakazongoitawo mahwekwe ekusangana nechikwata ichi chemapurisa chinonzi DRG ichi chireaction group ichi ndo chakazongovasunga muguta
gweta riri kumirira nhengo dzecitizens coalition for change dzakasungwa muHarare nezuro vakudzai kadzere vezimbabwe lawyers for human rights vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro bato reccc rinoti musangano wekutsvaga rutsigiro wanga wakarongwa nevari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabielections vakamirira Harare East vari zvakare mutevedzero webato iri vatendai biti pachemhanza grounds kuold tafara watadziswa nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu pf avanonzi vaungana panhandare iyi musangano uyu wakanga wabvumidzwa nemapurisa asi achiti paifanirwa kuungana vanhu vasingadarike zana kutevedzera mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye mapurisa anga akaisawo mumwe mitemo bato reccc rinotiwo nhengo dzaro dzinodarika makumi masere dzasungwa kumasvingo uko dzanga dzichitsvagawo rutsigiro mudzimba uye dzakachengetedzwa pakamba yemapurisa yemasvingo central police station hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kanawo vezanu pf muHarare East kuti tinzwe mativi avo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kubrussels kubelgium uko vakapinda musangano weafrican union european union summit nepfenyuro yezbc yazivisa kuti vamunangagwa vasvika panhandare yerobert gabriel mugabe international airport masikati nepfenyuro iyi inoti musangano uyu wakakurukura nezvekudyidzana kwemasangano maviri aya paine makambani emueurope kusanganisira belgium negermany akavimbisa kutumira nhumwa kuHarare kuti dzione mikana yemabhizimusi mushure mekusangana nemutungamiri wenyika vamwe vaimboshandira kambani yaichera goridhe yefalcon gold kuchakari nemhuri dzavo vodzingwa mudzimba dzavaigara vasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira mumakore akawanda nonorai jena anotipa nyaya inotevera
kunyange hazvo mhuri dzinosvika makumi matanhatu dzakapiwa magwaro ekuti dzibude mudzimba pari zvino mhuri gumi neimwe chete ndidzo dzaburiswa mudzimba idzi vamwe mazana mana vari kutarisirwa kupiwa matsamba ekubuda mudzimba dzavari kugara munguva pfupi iri kutevera mumwe akaburitsirwa midziyo yake panze ndiamai ruth banda avo vakafirwa nemurume ainge ashanda pamugodhi uyu kwemakore makumi maviri nemanomwe asi mugodhi wakazovhara asati apiwa mari dzake amai banda vanoti vakashamisika vopiwa matsamba ekuti vabude mumba yavo yavakagara kwemakore makumi maviri nemashanu vachinzi murume wavo ainge apiwa mari dzake dzose izvo vanoti manyepo
takangoona matsamba auya saka kuuya kwakazoita matsamba takazoona loya auya achitibuditsira chii zvino panze zvikanzi inimi munofanira kubuda nenyaya yekuti varume venyu vakaita sei takapedzerana navo saka inimi hamuna kutoti inimi mungazogara pano ndiyo zvimwe ndeyokuti kuuya kuzotora chii ndeyokuuya kuzotora dzi
mumwe akamboshandira falcon gold vaforget piri vanoti mapurisa matatu ekambani yerio zim iyo yave kuchera goridhe pamugodhi waivo wefalcon gold nemapurisa ezimbabwe republic police vachitungamirirwa nemupurisa anonzi zhou ndivo vakavakandira zvinhu zvavo panze zvine utsinye
chakaitika ndechekuti vanhu ava vakauya pane mupurisa anonzi zhou netumapurisa erio zim vaya vakadaro vanhu ava vakangosva vachipindambo vachikwachira zvinhu zvemagizi vachitoita zvinhu vachikanda pano vachisa
vapiri vanoti kupindira kwakanzura wenzvimbo iyi vanaison tinapi munyaya yekuburitswa kwevanhu mudzimba vari kudivi rekambani yerio zim mucherechedzo wekuti kuburitswa kwevanhu mudzimba zvave zvematongerwo enyika sezvo hurumende yakatadza kuti vanhu vapiwe mari dzavakashandira makore akawanda
Saka nasi yuzi na situations kati yuno kanzila ufuta ruku pindu wapa na wizu uzi una medium wawai. Zimba hizi zinuswa bosho kuma 800.
Mumu alutunga mila pa guruisa kuti wanwasa zingwe mzimba za waru kugara. Ndia mai aisatu piri. Amai piri vano dichawe kwa shamisa ndeche kuti kambani ye Rio Zim payaka tenga kambani ye Falcon Gold yaka vimbisa bagare ava kuti araizo wabisa muzimba za wale kugara asi nasi wapinduka vale kuti wabude muzimba wasati wapiwa marizavo
tuzakati guzu ugara nemi atumbo kubatai batai muri muzimba zenyu apata shamisika wakuti tumira jumapepa kuti budai mumba
wakawanda wale kubulizwa muzimba vano chavas kura ambira muzimba wachiti wakapiwa marizavo vano chaga kwekuenda wakasununguka wa Rodrick Mumba vano tuwanu zingwa chete ne company Falcon Gold ya vaive nechibvumirano nayo uye wakapuwa mari zavo dzose za wakashandira
tikapuwa mari dzedu dzataka shandira kukambani tinobuda muzimba singare hove riri mumvura saka inini ndikange ndabudiswa mumba mari yangu musati ndapuwa ndikazoipiwa
asi mumiriri wechakari mudare reparamende vaenzunkani vanoti vari kuziva nezvenyaya iyi asi vanga vasingazive kuti vanhu vakabudiswa mudzimba vankani vanoti vachavedzera musangano wechimbi chimbi nevagari ava pamwe nevekambani yeRio Zim nhasi vachiti tozovabata kana vapedza musangano uyu asi vanga vasati vapedza musangano uyu pataenda pamhepo
ya nyacho ndokuizvira ndokwandiri kutaura izvisvo ndokubaitikiro rakakwana
mukuru wekambani yeRio Zim pamugodhi uri kuchakari muzvare Blessed Chibanda vanoti chibvumirano chekutenga mugodhi uyu kubva kuFalcon Gold chinosanganisira dzimba nokudaro vaembo vevashandi vanofanirwa kubuda mudzimba idzi kuti vashandi vavo vatsva vawane pekugara patabvunza kuti sei vave kubvisa vanhu ava kwapera makore akawanda mushure mekutenga kambani iyi muzvare Chibanda vanoti zvinhu zvose zvine nguva vachiti vashandi vavo vainge vachiri vashoma mutauri wemapurisa murinhu remashonal and west amai Margaret Chitove vanoti vanga vasati vave kuziva kuti mapurisa ava vari mukati mukuvhiya kaukwana nekuda kwei zvinonzi mugodhi weFalcon Gold wakavharwa mugore ra2013 mushure mekusagadzikana munyaya dzezveupfumi munyika asi vakatadza kubhadhara vashandi vaisvika zviuru zviviri zvinonzi varidzi vemugodhi uyu vakawirira nevashandi ava kuti vaizogara mudzimba idzi kusvikira vapiwa mari dzavo ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Bazere zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nezuro wakare neCOVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi masere nevashanu kana kuti 5385 vamwe mazana mana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 432 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika vave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine makumi matatu kana kuti 233,030 pauwandu uhu makumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vari muzvikoro vanhu vachiri kurwara necovid-19 vakasvika pazviuru zviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri kana kuti 2,972 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika India neUnited Arab Emirates dzakanyorerana chibvumirano nezuro chishanu icho nyika mbiri idzi dzinotarisira kuti chichawedzera kutengeserana kwadzo kusvika pamabhiriyoni zana emadhora mumakore mashanu ichi chibvumirano ndechekutanga chezvibvumirano zvakawanda izvo New Delhi iri kumhanyira kupedza gore rino kuitira kukudza upfumi hwayo uhwo hwakarohwa nedenda recovid-19 Nepenyuro yehurumende yeSomalia inoti vanhu vangangosvika 10 nevatatu vaurayiwa nhasi mudhorobha riri pakati penyika iyi reBeledweyne mushure mekunge munhu anga akazviteya nemabhambu aputitsa mune chimwe chitoro chekudyira icho chinonzi nevaona zvichiitika changa chakazara nevakuru vakuru pamwe nevezvematongerwo enyika varo resaiti iro rinotevera zvinoitwa nezvikwata zvavanopfurikidza mwero pamadande mutande rinoti chikwata chealshabab chati ndicho chaita izvi kutaro zvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica Valoid Austin vati mauto eRussia ave kugadzirira kurwisa Ukraine vaAustin vataura mashoko aya nhasi mugovera vari kuLithuania uko vari kushanya mauto eRussia nhasi aita gadziriro yakasimba yekupora kwechikwata chavo chinoshandisa zvombo zvenyukliya icho chiri pasi pemutungamiri wenyika vaVladimir Putin mbune asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati havana chokwadi chekuti vaPutin vangafunga kushandisa zvombo zvenyukliya iye zvino tochienda kuna Mavelas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaatiigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai
ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai Lucia Gunguo avo vanoita mabasa ekubatsira madzimai mai Gunguo vachange vari kutarisa iwo mabasa angabatwe nemadzimai panguva ino yeCOVID-19
hongu handirambe kuti zvinhu zviri kuoma nekuda kwekuti COVID yakasiya vanhu zvinhu zvavo zvavanga vanazvo zvimwe zvaparara tumari twakanga tichisevha tashandisa nekuti vanhu vakambomira kuenda kumabasa but tichitobva ipapo ndine pekutangira kana ndiri mai Gunguo hembe yangu iri kupenyapenya iyi pamwe mavha akaiona anogona kuida pinda utore utangire pawakasiyirwa necovid ipapo kana kuri kutora hembe iyoyo haushayiwa unogona kutengesera hoya mari yako yekuhodha maputi ini ndinoziva mudzimai akatanga business asi akatanga achiti kana murume amusiyira mari aitora mari yechingwa nemazai oisa paside iye obva azvitsangira zvake mari yechingwa nemazai oisa paside obva azvitsanyira svondo rese achitsanya hanzi ndakanga ndaunganidza mari yangu inokwanisa kutenga paketi yemaputi akatanga nepaketi imwe chete yemaputi iko zvino tinoziva ariko mabhisiketi ari kuhodywa umu anenge akachipa zvisinamboiti ekuti munhu ukatangira ipapo waakutotanga kutengesa saka hazvibatsiri kuita masaizi 10 ebhutsu uchiti covid isati yauya ndaati nebhutsu dzangu covid zvayauya nepayatisira tiri tora kana mamwe mapeya matatu utengese uwane pekutangira uye chimwe chinhu bvuma palevhel yauri hakuna munhu anoti kana akabvunzwa kuti unoda kuita bhizinesi rei oti ndoda kunohodha kusouth africa iye pasipoti haana saka kuri vangu kuti ari kuda kutangira pamari yepasipoti then ari kuda mari yekunohodhesa kusouth africa ari kuda mari yebhazi kusouth africa neyekudya wozwa mari yaari kudaka imari yekuti chero waari kukumbira hambo yeafodi munhu wega wega bvuma levhel pauri tangira palevhel yauri nekuti vamwe nhamo yatinochema ndeyekuti kana akangobva kumaubra kwaanolodza 350 mucottage akaenda kukuwadzana akatora $100 akabhadhara rendi pamari iyaya 350 anga achibhadhara kumaubra anogona kusevha 250 akatotanga kuita bhizinesi rake
mataura imi kuti mune zvidzidziso zvamuchange muinazvo ndezvei zvidzidziso izvi uye zvavanoda kupinda mazviri vanokubatai sei
nyaya yachema madzimai akawanda ndeemadzimai ari kugara mumamarriages vamwe vanogara 10 years vamwe 20 years wozomunzwa auya nai Gunguo ndauya kuzokuonai chii mudikani ndaita problem ndiri kurambana nemurume wangu but mapepa emba zita rangu haripo munhu anga ari mumarriage for 10 years vamwe havati kurambana but vagere kudaro haatozivi kuti mapepa ezvinhu zvinokosha akamira sei ari pasi zita rangu ndiripo here ari kuzopepuka achiona zita rake haripo saka tiri kudzidzisa madzimai kuti munhu wemudzimai pane zvinhu zvinokosha musi waunoti uri kuita fara cleaning uchiclina mbamako uchimuvha sofa uchimuvha mafiriji uchimuva maodro kara cleaning ndiye kupina neo madrozi musmese nichitariso wa madokumenta anokosha zara muriri po here pano unotu chine kambani nine murumu wangu wazo ona paya upenyu wangu nopera kutipa kambani ya chai nai niya amupo amusi kana director kana kuti yes muripo muri director but maka gocha zawe here kuti shareholding structure ya kambira say pane certificate ya mashezi mashezi waya kungota urangano unofana unge une paper certificate ya mashezi saka ndonja tineke chidzidzisa kumusangano wa seminar yevakarorana vari singu vakafirwa kubulawayo musi wa 26 February kubulawayo vanoda kutibata kuti vanzwe zvizere vanotibata pa number dzinoti 0772 555093 0772 555093. Nyaya idzi tinodzitaura zvakare pa Facebook saka vanhu vakaenda pa Facebook page yakanzi Mai Gunguo voenda vonobaya pabatani rakanzi follow uyewo zvakare tine YouTube yakanzi Amai Gungu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mpanganya uye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvinotochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu our lives. Umo tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tine hurukuru nevaimbo vemeya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni tichitarisa nezvebudget richangobva kuziviswa nekanzuro yeHarare re $42 billion yemari yemunyika pamwe nematambudziko akatarisana neguta iri munyaya dzemari nemigwagwa uye kuti angagadziriswa sei.
Ndinotenda nemukana uno chekutanga ndakutenda vekanzuro chechipiri ndakutendawozve vagari vese vakabatsira mukuuchikwa kuurongwa wemari wa 2022 vazhinji vanowanzogunun'una kuti kuuchikwa uku kunowanzoshandisa pfungwa nenjere dzevari mukanzuro chete pfungwa nenjere nezvishuwo zvevagari vanofunga kuti pazhinji zvinodarikwa kana kuti mafambirwo anoita kuuchikwa uku anomhanyiswa anoka kumbunyikidzwa zvekuti panozobuda bhajeti vagari vanoona sebhajeti risiri ravo risina kupinza zvichemo zvavo nezvishuwo zvavo inyaya inofanira kungogara ichigadziriswa kuti vagari varo. Saka kana tasvika panguva yakadai so ndinechikumbira kuti tese ngatiwanikwe tiri vanhu vakatendeka. Chekutanga tenzi kuti vagari kana vakuremekedzwa kunzi vabhadhara mitero yakati neyakati ngavabhadhare. Tozokumikidzawo kanzuro kuti kana tambira mari yevagari ngaishandise nemwero ngaishandise sezvishuwo nezvido zvevagari. Again inyaya inofanira kugara ichigadzirisika. Chechitatu ndingati ngatisanyanyovhunduka zvinobuda mumapepa tisati tanatsopenengura penengura kuti zviri kumborevei.
Muri kuda kuti chii apa?
Mazuva mashoma apfuura kwanga zvinobuda nyaya yekuti bhajeti rakwira ne 400% tikatarisa bhajeti iri kunzi re 42 billion harinei ne 28% iri kutaurwa iyi tikazotarisa chaizvo chaizvo kuti dhora redu ne US dollar rinova raakutoshanda kazhinji zvakamira sei. Tikatarisa 2021 na 2022 tatodzokera kumashure nechidimbu chepakati nepakati almost 50% nekuti mari yati kutaura nezvayo ye 42 billion mukana tichitarisa muchienzanisa nemari ya 2021 haisvike 20 billion. Saka ngatiatase mafigaya tichitarisa zvaari tisangovhunduka nekuti percentage yanzi yakati kana figa yanzi yakati ngatiatase kuti inotengawo chii mari iyo yati kutaura nezvayo.
Chii chingaita kuti vagari vanzwisise bhajeti iri vamanyenyene nekuti vamwe vari kuti havasi kunyatsorinzwisisa?
Chimwe chinhu chingatibatsire kunzwisisa bhajeti redu kuona kuti kunzwa kwakamirawo sei. Titarisa kune mamwe maguta ringave Johannesburg ingava Vinduku ingave Pretoria toenzanisa mari dzokubhadharwa nemitero yevanhu vari ikoko nemari yatobhadhariswa kana tiri hatikunzi tibhadhare nevekanzuro. Maonero andiri kuita ndeyekuti isusu tiri kunzi nevekanzuro tibhadhare mari iri less than a dollar a day. Tikatarisa mune mamaguta vari kubhadhara 8 or 10 times mari yatobhadhara muno muHarare. Zvireva kuti shuviro yedu tarisiro yedu yekuti guta redu rinake rivanduke ridzokere padanga riri tarisiro iyoyo haina payakamira nekuti mari iri kupinda mukanzuro ishoma. Zvinji zvadhakwa zvinji zvaora zviri kudiwa zvawanda vanhu vagari vawandisa asi tiri kubhadhara mari shoma shoma. Saka mari yatobhadhara haina kwairi kuenda. Tikakwanisa kuenzanisa zviro zvedu tarisiro yedu nemari yatiri kupinza mukanzuro sevagari nekuenzanisawo zvinoita mamaguta ekune dzimwe nyika ekuti hurumende inoisa mari mukanzuro mari svini inopinda mukanzuro kubva kuhurumende tingayambuke. Yedu urumenda inamari shuna enecha mkanzuru.
Kupanyae migwagwa, manyenyeni, tinona kuti mbudget umu. Kanzuru iri kutarisirwa zvakare kuti inozobatsirwa nehurumende.
Takata sanyaya migwagwa, inova yaparara parara zvaita, hakusina mugwagwa mupenyu muno Harare. Iri basa rezinara. Kurama takaremerekedza kanzuru yedu kuti vatigadzire migwagwa. Tinyatsoziva zvedu kuti mari yemitero yedzimota iri kuenda kuzinara kwairi kunotsakatika. Isusu ndisa anenge tane dambudziko remafungiro. Pachirungu anoti unfunded mandate, zvichireva kuti kupuwa mutoro wausingafani kunge uchiremedzwa nawo. Ngatibudirane pachena, zinara kana iro iri kuramba ichitora mitero yedzimota ngaigadzire migwagwa. Vane 12 years now vachitora mitero yedzimota migwagwa vasingagadziri. Ndosaka tine shura ratasangana naro mumigwagwa yese muHarare.
Shoko ramungasiyira vagari vemuHarare pane ino nguva.
Ngatizivewo zvakare kuti tikabhadhara mari hafu yemari inenge yakumbirwa nekanzuru zvatanga tichikuenda makore esaya. Zvinoreva kuti mari yatiri kubhadhara chayo inenge yatokota yemari yatakabhadhara gore rakapera. Zvichireva kuti mutoro uchaunogona kuzorema kudarika zvangu wakaita makore esaati apfuura. Saka chikumbiro chikuru chaizvaizvo kuvagari ndechekuti pavo ngavaite, yavo ndima ngavasakura.
Manga makateerera kune vaimbwemeya veguta raHarare vaBernard Manyenyeni. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chawana mugove uri nani apo chaunganidza chaunga chacho munhandare yemandava kuzvishavane. Michael Kariati anotitaurira kuti Dimbare yatamba sei.
Vamwe vacheveri vechikwata ichi vakatungamira nerimwe bhazi romanheru kubva kuHarare. Vamwe vacho ndokuzotevera nerimwe bhazi rungwana nerwanhasi kuenda kuzvishavane, uko vari kudzoka vakabata pointi imwe chete. Dimbare yaita mangange 0-0 neFC Platinum mumutambo waunganidza vatsigiri zviuru zvishanu, avo chete vanotenderwa nemutemo kuona mitambo yakadai nechikonzero chekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Zvikwata zviviri izvi zvapinda mumapoints manomwe, uyezve pachinhano chechipiri zvakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo iri kutamba neCapes United nemuvhuro. Asi rwendo rweDynamos neFC Platinum rwekutora mukombe ruchiripo, sezvo kuchiri nemitambo 32 kuti mukombe uyu uwane anoutora. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatinashe Museti vanoti mukombe hausi kuenda kuDynamos kana kuFC Platinum, asi kuNgezi Platinum Stars iyo ine murairidzi mutsva Tekshua Chiragwi.
Ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona, ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Asi Chicken Inn ndiyo yapinda pamusoro petafura nezvibodzwa mushure mekurova Blaoi Chiefs 2-1 muLuveve Stadium. MaGamecocks aenzana neManica Diamonds pamapoints mapfumbamwe, asi Chicken Inn yaenda pamusoro neukanda zvibodzwa zvakaumbira. Asi Manica Diamonds inokwanisa kudzokera pamusoro pegungano iri kana ikarova Herentals National Sports Stadium mangwana. Mumutambo mumwe watambwa nhasi, Yadha neBlack Rhinos dzaitawo mangange 0-0 muBaobab Stadium kuMondorongezi. Makundano enhabvu aya akadzoka mushure mekumbomiswa kwemakore maviri kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mimwe mitambo iriko mangwana nemumwe nemuvhuro apo Capes United iri kusangana neNgezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, silamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-MDC team, uMnumzana Douglas Monzora, usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe wama-by-elections obovulawayo.
Ilanga lanamhla sizobika sobala ukuthi the alliance is aligned and fitting.
Amakhulu namakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye Operation Dudula namhla atshengisele kulelo lizwe esithi abokuza ababophe imtshaxana yabo bebuyele kubona.
Sicela igovernment yethu enforce ama laws wethu o immigration, bacontrole immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. The government here to deport abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Siqoqala umnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu.
Lapho siyakhona ngabe ngwapi? Abantu bakhala ngezano, njalo bayathola ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni. Ngikho ke sangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo. Sangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizakuthatha ezama-by-elections.
Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora namhla usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo lwama-by-elections kobulawayo. Lokhu kulandela umkhosi ofanayo eHarare ngeviki edluleyo. Asizweni amazwi akhe etolikwa yisikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube. Umhlangano isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Dorothy Bebe owazakala ngokuthi ngugonyethi. Unkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP laye ubenxisiwe. Asizweni umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mgoni.
So
Ivandla leli lithi njalo omunye wabasekeli balo umnumzana Elias Mutsuri ubese maswingo lapho ahlanganele labakhokheli balesi isigaba uphinde wahlangana labazancintisa kukhetho lwama by elections. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change abotshwe izolo ekhankasela ukhetho lwama-by-elections eHarare amiswe emthethwandaba kamanje namhla esetheswa icala lokutshaya amapholisa. Bazabuyela njalo kulo mthethwandaba ngeviki ezayo. Ibandla leli lilungiselela umkhosi wakusasa eHarare lapho kukhangelelwe ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uzavula ngokusemthethweni umkhankaso walo wama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Mahere ulobe enkundleni yebulenjini ye-Twitter ukuthi abatsha bebandla leZANU-PF sebehleli lapho kukhangelelwe ukuqhutshwa lomkhosi khona njalo sebetshaye amanye amalunga abo. Uthi udaba lolu sebelubikile emapholiseni kukanti amapholisa abebavumele ukuthi beqhubele umhlangano kusasa. Kuthiwe njalo amanye amalunga ebandla lakhe abekhankasela ukhetho emaswingo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele ezitaladeni zelokitshini leHillbrow eJohannesburg esithi abantu bokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezingadlanga nkotshana izalwane zakwele South Africa zisidlamalahle zisithi asafuni abantu bokuza elizweni lazo. Leli qembu lithi abokuza sebebathathele imisebenzi yonke osekubangela ukuthi uMangoye abhazalale eziko emizini yabo. Bathongela mvume yokuba kwele South Africa akaphume aphele. Ekufoleni kwabo bethekelele izitolo ezimbalwa bexwayisa abanini bazo ukuthi kusiyaphela insuku ezisikhombisa bebe sebegxotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe sekungene ezakwele South Africa. Isizalwane sakwele South Africa ukhokhela inhlanganiso yePut South Africa First unkosazana Victoria Mamuhulu uthi abakwenzayo akuhlangani lomkhuba ukucwasana ngobuzwe ngoba umthetho weSouth Africa uthi imisebenzi engadingi amakhono aphezulu kufanele yenziwe izizalwane zakwele South Africa.
Sicela i-government yethu enforce ama-laws wethu or immigration bacontrole i-immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Omunye wengxenye yabebetshengisela laba mnumzana Mario Khumalo uGenesis 27 ukuthi abakwenzayo bakwenza ngoba uhulumende esehlulekile ukuvala imingcele yelizwe.
As abantu base South Africa abathanda umthetho, we want to see sifuna ukubona imthetho like higher. Yes. Akwazeki ukuthi sifule umthetho ngoba masiyenza izinto siyabika. Sitshela amaphoyisa ukuthi abe khona. Ne Home Affairs ebekhona. So akusikhulu umthetho lwabo.
Kodwa ke izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathanda ukuvezwa obala zitheka zindawo loba sekuchisa kanjani. Iningi lithi sekule minyaka eminingi lisebenza emsebenzini le okuthiwa likhutshwe kuyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda laye oke wafika kulokhu kutshengisela uthi abalahlupho ngelungelo lokutshengisela kodwa abaphikisana lakho nodlakela.
Okuyikhona esicabana nakho ekungasijabulisiyo ukuhlaselwa kwabantu kumbe ukuthi abantu baphenduke babe yibona abasebethatha umthetho bawufake ezandleni, uthole mhlawumbe sebehlasela abantu kumbe bebebuza ngamapasi kumbe bebakhuphe ezindaweni zabo zokusebenza besenza umsebenzi ongamaphoyisa kanye nokaza oka-Department of Home Affairs.
Izolo umphathi ntambo gada lwezamapholisa uMnumzana Bhekicele ukwazi amalunga eqembu le-Operation Dudula ukuthi ekele kungena ezitolo ebuza abaqatshi ukuthi baqatshe obani, wathi njalo bekele ukuhamba bebuza abantu ukuthi baveze izithupha zabo loba ama-passport ngoba lokhu akukho emthethweni. Namhlanje bebephiwe imvume yokutshengisela ngezikhalazo zabo kodwa abavunyelwanga ukungena phakathi kwala mabhizimusi. Mesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Isizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhala kwemibhobho kuzwakele ebusuku ngomgqibelo njalo bekuleyezi lentuthu yezikhali esigabeni seDonbas empumalanga ye-Ukraine osekubangele inemi ukuthi lesabele ukuthi sokulungiselelwa ukulwa. Abazithi yiDonetsk Republic sebebize abenelisayo ukuthi bengene kubutho njalo amadoda aleminyaka engu-18 kusiya ku-55 asevinjelwe ukuphuma elizweni. Umdlali uBart Swings weBelgium unqobile kwimidlalo yokuthelela ngungqwaqwa ye-skating emidlalweni ye-Beijing Olympics ngomgqibelo njalo kube ngokwakuqala ukuthi ilizwe lakhe lithole isicoco segolide kwiminyaka engamathumi ayisikhombisa lani 74 edluleyo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezamukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuvula ingcele zesithi kuzaguqula impilo zabo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi leli nyathelo lifike ngesikhathi esiqondileyo ngoba ziphila ngokuthengisa impahla abazoda kwamanye amazwe agoqelele South Africa leBotswana. UMnumzana Colin Swando isakhamuzi seNtebe eGwanda uthi njengabahlali beMandebeleni uyabathokozisa ukuvulwa kwemingcele.
Thina lapha esiseduzane lemingcele njengabo Botswana South Africa abantu bakithi abaningi basebenza khona ngale kubese kusithi lokho abakuzuzayo nxa bekuzuzile bakwanise ukuthi babuye ngapha ekhaya bezothuthukisa imizi yabo lesigaba. Kanti-ke nxa imingcele ivaliwe kuba nzima ukuthi kwenzakale lokhu. Inzuzo etholakala khona ngale babuya baphathise ezimulini. Thina ke lapha eMandebeleni hayi sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi imingcele icine ivuliwe ngemva kwesikhathi eside esihlasele yona lo mkhuhlane we-COVID-19.
Uphinde wathi eminye imindeni besidabuka phakathi ngenxa yokuvalwa kwemingcele lokhu.
Kanti abanye babehambe batshiya izimuli ngemuva okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imimuli ziphile kahle. Eminye imizi ngokunjalo icina isichithekile.
Unkosikazi Matilda Dube evokole eFlabusi uthi uZulu sezavakatsha kuhle engelakwesaba bokubanjwa esigebengu lapho ehamba ngendlela zokumela.
Nxa sufuna ukuya eGoli kumbuya ngaphi uyazihambela uhambe ngepasipoti yakho kulokuqumela ngegama. Labantwana, izihlobo, abangani ekade sabagcina ukubabona sokulala ilungelo lokuthi bafike babuye ngemakhaya ngoba sokuvuliwe. I-COVID ibivale yonke into. Le mpahla ezisinceda ezinjengokudla sezizabuya ngendlela eqondileyo.
UMnumzana Vusa Nkala wegungu kweGwanda South uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuza kukhuthaza uZulu uthi ayehlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngemva kwalokhu sekusisizwe sokuthiwa hayi selivunyelwa kuyokuchapha kube yinto enhle kakhulu lanamhlanje kuyinto enhle. And ngibona kuzakhuthaza lokuthi abantu bahambe bayehlatshwa ngoba abantu bonke bayafuna ukuthi bachaphe bayenze. So khona lokho okufunekayo mbonana abantu bazahlatshwa kodwa hayi kuyinto enhle kakhulu siyakubonga.
Abazavunyelwa ukuchapha imingcele ngabahlatshwe le jekiseni njalo kuzamele bahlole igciwane le-COVID-19. kusenja lozulu ezansi emandebeleni ukuthaza ukuthi ayibhalisela ukuvota lokhu kulandela imbiko eveza ukuthi elizansi emandebeleni lihambela emuva uhlelo lokubhalisela ukuvota umnumzana Constantine Bofu ongumqoqo wenhlanganiso yabatsha emadobo youth development initiative ukuthaza untanga kane lozulu jikelele ukuthi bethathe ithuba lekhefu labatsha ngomvulo ukuyabhalisela ukuvota
kunje kathesi kule mobile registration ekhona sifisa ukuthi abantu abatsha bahambe phambili kube yibo abaregister kakhulu ngoba inhlupho zabo ziningi njalo zidinga abakhokheli abazabananzelela bebakhangelele babancedise ukuthi bakwazi ukuthi labo baziphilise
izabelo ikakhulu ezansi emandebeleni ngobulawayo emathebeleni north zilakho uqunwa ezinye izigaba zamaconstituency ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisela ukuvota ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyakubingelela Gande labalaleli bakho
ungasitshela ukuthi umkhankaso webandla lenu uhamba njani ikakhulu nxa sikhangela ukubana sike sezwa abamanye amabandla besithi bathwaliswa nzima ngamapholisa ungasitshela ukuthi wena umkhankaso uhamba njani
hayi siphakathi walukhetho ulungiselelo lokhetho lwe-by-elections phezu kwalo sibili ubunzima sihlangana labo obuthile amapholisa ayasincitshi imvumo lokuthi senze imihlangano ema-public meetings bavika ngayo i-coronavirus leyo kodwa-ke hhayi siyaqhuba ama-door to door campaigns siyawenza lama-meetings ama-small meetings amanye siyawenza udubo-ke sike sahlangana lalo ukuthi sike sancitshwa izincwadi ezithile for example sisiya kwenza i-60th birthday yezapho sancitshwa imvumo sancitshwa kwimvumo lezinye ezithile khonapho ukuthi senza ama-meetings after that after the 60th birthday attempt so udubo lukhona kodwa akumisi lutho ngoba abantu siyahlangana labo one way or the other siyahlangana labo okwekwethuselwa-ke sile case ama-case kumbe 1 or 2 sile case esilalatshane okuke kwethuselwa ujaha omele izaphu ku-council city esifuna ukuyithatha asikayifika khona angila siqinisekiso lakho kodwa khanya kuzwakala yena nxa esitshela uthi ukuyavakatshelwa ngabantu be-ruling party izanu bamethusela ukuthi kathiyane lento zezaphu kwezinye indawo lapho esidlule khona nje sikhankasa noma singakhankaseli ama-by-elections sikhankasa nje in general bekungani kulokhu ethuselwa okuthile abantu besethuselwa ukuthi bethiyane lento zezaphu kodwa-ke hhayi abantu abazange bayithuke baqhubeka besebenza
sesike sezwa njalo ukubana udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll ungani uluhlu lolu aluhambi kahle kukhona okunganiso okutholakele lina lithini ngakho okodaba loluhlu lolu olwe-voters roll
i-voters roll ezimbabwe ivele ihlezi ibolile izeki eyiresponsible ngento lezi icontrolwa ngabamabutho lamamenemene ehulumeni so akusimangalisi ukuthi kuthiwa sebethethe abantu kwezinye izigaba babasa kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bayivota lapho abangavoti khona lento ezinjengazeni kodwa-ke akusimangalisi phela ngoba ivele izanu ulesiko lokuqila usiko lokuriga unowabo ingwe kayizitshintshi imabala hlala njalo kodwa akutsho ukuthi nxa kulengwe egangeni asingeke siqume lelo hlathi sizaquma kuphela kunjalo sizalwisa ukuthi izeki itshintshe ukwenza kwayo imithetho iguqule le eyokuvota silwisele kakhulu ilungelo labantu ukuthi lihlonitshwe
abantu bezikhethele kuhle abantu abafuna bebakhokhele hayi akusethusi lokho kodwa siyalwisa ukuthi kuze kuye kutshintsha akungeke uhlale kunjalo i 42 years isinde kakhulu kanti kumele into ziqase ukutshintsha ngiyabonga ithuba engiliphiwe Studio 7 ukuthi ke ngikhulume labalaleli ngiyalibingelela abalaleli ngibingelela amalunga ezaphu lani lonke eMazimbabwe amahle siye busy sikhankasa lapha sikhankasela ukhetho lwama-by-elections kamatch sile themba siyathembisa njalo ukuthi hayi izaphu izadobha izihlalo ezithile kodwa sifisa ikakhulu ukuthi sidobhe zonke izihlalo ezingu-9 esizikhankaselayo esincintisa kizo ikakhulu sikhangelele lama-MP angu-2 lama-councilor angu-7 sifisa ukuthi sithanyele zonke lezi zihlalo sile themba akuso sifiso sodwa kodwa sile themba elikhulu kakhulu ukuthi kuyabambeka kungenxa yokuthi abantu bazondele izanu kakhulu abantu bayenyanya izanu kathesi okwakathesi izanu akusela muntu oyithandayo ungabe lapho esiyakhona ngabe kungaphi abantu bakhala ngezanu lobubi bayo njalo bayathola ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izanu beyikhiphe esihlalweni yikho-ke kangelele ukuthi izanu siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by elections nalawo kangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by elections izihlalo zonke lezi esizikhankaselayo ngiyabonga abalaleli izaphu izaletha ukuthula izaphu izaletha ubuntu izaphu izaletha amalungelo angcono kulalokho esikubonayo kathesi abantu beke betshintshe ukuhlala behlale kuhle elizweni labo siyabonga abalaleli
lo-ke bekumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilala
siyabonga Chris Namhlanje wesiphathelane labesifazana sixoxa noLawrence Vanta oweqembole umkhathi Theatre Works okhethwe kuhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamanama awards ozaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ibizo lami nginguLawrence Vanta ngisebenza leqembu umkhathi Theatre Works eliku-East Square enjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa nginokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shiwa ngiswele amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kutsho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi owuqhubayo ongowesifazane? Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba waphi lawaphi amazwe?
Ngekhaya emuleni kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi sengenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ungahamba eGoli uyesebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts. Ngabacela ukuthi bazale ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Abangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuperforma nje khona lapha eduzane. Sagcina uNkulunkulu sesivulele lathi sesingena ku-Europe, o-Russia, o-Germany, o-Austria. Sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, o-Taiwan. Kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sebekungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntana wethu. Into yenzayo enhle ngike ngibuye lama-videos ngezinto esizenzayo ngibuye ngibafakele lapha bebone ku-TV abathule abanye sebehlengezele enhle inyembezelo ukuthi hayi into le engiyenzayo yinto enhle kakhulu lakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngaphi kumbeni ngaphi loba ngibuye esikhathi bani babekwazi ukuthi ngiyemsebenzini bayangizwisisa bayangisekela loba lapho kuyabe kububi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngokomsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke kulezi khathi zokuthi uyakuthule kodwa-ke bayangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenzeka ukwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu engatshabalali Isifiso sami ngilazi ukuthi nga kuyenzeka ngeke ngingene even emathebelini izikolo zonke lezi ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko langemigido yakithi ukwenzela ukuthi sintu sakithi isiko lethu lingachabalale.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo nxa kuthiwa lapha uyi-best dancer, kukanti wakufundela ngaphi ukugida lokuthanda lezi ezama-arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu, njalo yiyo engiyenza kakhulu. Yikho lapho engigxile khona kakhulu emgidweni yesintu ebalisele bosishitsha, umdadada, amantshomane, osana. Hayi, singabala eminingi kakhulu, kodwa lalesikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona-ke ngangivele ngiqale ngisasemncane, ngisase-primary school, lapho engajoyina khona i-drama club. Sasihlabela, sigida, si-actor, njalo-ko kulamagrupu afana labo sadalala yoba besivakatshele izikolo sisafunda. Bebenze khona lokhu futhi esasikwenza umadrama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda isekendari yami, sengilalela manje sokulabo iyasa, ngazwa njalo ukuthi yinto engizithandayo. Kodwa-ke ngizaqonda ngaphi? Ngase ngithole umama utholakele eNdlovu ongiye wangihambisa kuntombi somqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda-ke. Yikho bengaqala khona ukungani iyacupha-cupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi somqangala kungo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke umkhathi lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini emkhathi. Kuthiwa kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ngihlabela, ngigida, ngi-acta, ngi-poemu, kuyafundiswana-ke lapho. Yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi Mateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzwisisana. Siyimuli, njalo lapho oyenza khona iphutha mbu, lapho yohluleka khona bahlala bekhona. Hayi, yenza so, xa sungani sulahleka, hayi uyenza so. Ngakho-ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami, yikho lakathi singithola i-nomination enama award, which is a national event. Nokujabula kakhulu and I'm so proud, ngiyaziqhenya ngokuba yimi la ngomsebenzi engiwenzayo.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu le-Umkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le-Best Dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections kobulawayo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale-South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele kulelo lizwe esithi abukuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Sixoxele umnumzana Sibanilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, yena othi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwama-by-elections kuzigaba abancintisa kuzo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Ngoku
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.